Zvikoro zvakawanda kusanganisira Chinuwe High, Kuchama High, Falcon College, Northwood Seventh Day Adventist zvakaudza vabereki kuti vanofanirwa kubhadhara imwe mari iri mumadhore ekuAmerica. Mumwe mubereki ane mwana paChinuwe High vaIsrael Nyandoro vanoti izvi hazvisi nyore.
Chikoro chiri kuti chaabuda maUS dollars chete. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu yaUS dollar here chete. Nokuti takaswaipa mari chibhadhara mafees kuchikoro ikoko muakaunti yechikoro. Asi tochienda kuchikoro, chikoro chinoti hachitambire mari iyoyo.
Asi mumwe mubereki ane mwana pakutama mission vaRichmond Mangeya vanoti hapana hapo chakaipa kubhadhara mari yechikoro nemadhora ekuAmerica. Mutauro webanze rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana Ndoro vanoti zvikoro hazvifanirwe kubhadharisa mari dzisina kutenderanwa nevabereki.
Position iripo ndeyekuti hatisati tachinja nyaya yemaUS dollars kana kuti yeforex, ndeyekuti vaya vanayo forex vanobvumidzwawo kubhadhara forex kuschool fees, vaya vasina vanokwanisa kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe. Izvozvo zvagara ndozva zviri kubvura gorapera tichitanga gore rino, izvezvizvi tichitanga futi temino ndozvichingoripo.
Sachigaro wekomiti inofambisa mabasa paChinuwe High vaBlessed Mhlanga vanoti vabereki ndivo vakasunga chisungo chekuti vabhadhare mari yemadhore ekuAmerica vachiti zviri pamutemo.
Hakuna mubereki akamanikidzwa kubhadhara United States dollars paChinuwe High. Vabereki vega paAGM nekurwadziwa nekuda kuti vana vavo vadye zvinovakwanira zvinovada. Vabereki vega ndivo vakataura kuti isusu tinoda kubhadhara mari yedu in United States dollars.
Vabereki vane vana paNorthwood Seventh Day Adventist vanonzi vabhadhare mari iri pakati pemazana matatu nemazana masere kana kuti US 375 neUS 890. Vari paFalcon vanonzi vabhadhare mari inodarika zviuru zvishanu kana kuti US 5665. Ongororo yati vane Studio 7 inoratidzawo kuti hurumende yakabvuma kuti chimwe chidimu chemari dzechikoro dzinogona kubhadharwa nemadhore ekuAmerica kana vabereki zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% vakazvitambira. Mumwe mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Raure vanoti zvikoro zviri kungotevedzera hurumende iyo yave kubhadharisa zvose zvainoita nemadhore ekuAmerica.
Zvikoro zviri kungotora template yamunyika, magoods and services ese akungobhadhara maUS dollars. Changosara chete vashandi vari kuitirwa utsinye ane maemployers vachinyima maUS dollars for masalaries. Muturi mwuye ari yana wakanyanya wukopa na maemployer ose. Isu tukuti ikonomi kana ya dollariza. Mshandi wese ngata bile maUS dollars kuti wakwanise kubhadhara magoods.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti sezvo vakawanda munyika vachitambira mari dzemihoro nemari yemunyika vanofanirwa kubhadharawo nemari yavanowana.
Zvakakosha kuti varayiridzi vanotambira mari iyoyo savabereki navamwe vabereki vasina mari vabhadhare mafees nemari yemaradhijesi. Saka isi tinoona kuti mutemo wakanaka unoti vabereki ngavabhadhare nemari yavanokwanisa. Asi hatiri kuda kutotaura ndechekuti vanati avataungana Ndoro ava they have lost control yamaschools. Zvemutemo hakasisina, maboarding schools akungobhadharisa mari nemaUS dollar chete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaines paradza vanoti vabereki vafanirwe kuponderwa musaga sekatsi.
Vese vari kuita izvozvo vanofanira kunge vachiripota kumaprovincial kana kumadistrict education officers avo kuti ndozviri kuitika, so that nyaya dzacho dzoita sei dzozivikanwa. Vakangocomplaina pasocial media hazvibatsiri, ngavacomplaine kuma structures ehurumende akanangana nezvedzidzo.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti nyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzechikoro ichapa kuti vana vakawanda vagume vogara kumba. Kubva muna 2020 pakatanga dambudziko recovid-19, sangano reUnion of Education Norway rakabatana neZimta rakaburisa gwaro rinoratidza kuti vana zvikamu makumi vaviri kubva muzana kana kuti 20% muZimbabwe vakasiyira chikoro panzira. Imwe ongororo yakaitwa neUNICEF inoratidzawo kuti uwandu hwevana vari kusiyira chikoro panzira hwasvika zvikamu makumi mana nemanomwe kubva muzana kana kuti 47%. Hurumende dzinokurudzirwa neUnited Nations kuti dziendese zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% kudzidzo. Asi bhajeti regore rapera, gurukota rezvemari vamutsuri-nqure vakapa bazi iri zvikamu gumi nezvina kubva muzana kana kuti 14% chete. Vanqure vakati vainge vaisa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million Zimbabwean dollars muhomwe yeBIM inobatsira varombo. Asi kwemakore vabereki vanochema-chema kuti mari idzi hadzifambiswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.